mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano rePlatform for Youth and Community Development rinoti vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita gumi zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuchinyamukwakwa hwagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yataza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Kakavare muganhu kuchinyamukwakwa rasvika pasina kumira zvakanaka. Tingati masecurity guards ekambani yeGreen Fuel vauya kuchinyamukwakwa vakapakatira pfuti pamwe nembwa vachimhanyisa vagari nyaya iripo ndekuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvavanga vagari zvairimirwa pasi mapurisa nembwa zvanga zvichida kuchengetedza kuti pasata kurwisa kwenharaunda nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika saka kambani iyi yakazvipirawo kurwisana nevagari uko vagari vakazvipirawo kurwisana nekambani saka ranga risiri zuva rakanaka kana kuti makwikwi aya atora nguva vanhu vachimhanyisana
pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko
kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo tingada kuti vazhinji vazive kuti varimi vekushinyamukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda zvinosanganisira donje chibage nehuninga unozivikanwa kunzi sesame
saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvingave zvine uwandu hwakadii
pari zvino tingati mahectars arimirwa pasi angangosvika kuma10 hectars izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana asi iyo kambani inoda kuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi tine misha dzinosvika kumafodze vanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo asi tichavange tichizokupai zvakanyatso kukwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi
hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori
pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika asi zvinonetsa panyaya yegakava nechekuti zvinofungwa necommunity zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa tinongotaura nezvazvo zvimwe vacho pano pastudio 7 tinga chatova nemakore 10 chitaura asi chinonetsa ndekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda kucommunity vachitaura nevagari vanozviidentifya segreenfield asi maakutaura navo bva vati zvatinga zvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashani pano nepapo vanozodzokazve voti isusu ava tiri local authority mobvunzisa kuti mutosvika pakuti aiwa apa ndechakwani nekuti zvapurezidendi pano nepapo vanouya vakamirira purezidendi pane pavanoti aiwa hatizvikwanisi saka tiri kuona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa patasvika apa hapani kuti kambani iti tinopedzerana vagari vetiwo tinopedzerana nekuti tiri munyika ine mitemo tiri munyika inoshandisa bembero remitemo
avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaclaris maduku vari parunhare kuchipinge najonga kandemiri westudio 7 mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaprecious shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuro yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika 2,500,000 vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yokushandisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Westudio 7 abata vashumba
muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji pakabuda zvinhu zvakati wandei chekutanga pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya2014 zvizhinji zvacho hazvina kuitwa implement chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura malikages ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa mvura ikayedzera kusvika kuwagari ngekuti iko zvino vagari vazhinji havasiri kuwana mvura chimwe zvechakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune wanogadzira mutemo atingati ma policy makers ne wanoita mabasa acho kuri kushaikwa utungamiri
munorevei
kuri kushaikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maproject akaita sana kunzi dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kuma eastern suburbs emuguta reHarare ngekuti mvura yekukunzi dam haina kuwanda
ingave yakawanda zvakadii
inotarisirwa kuti inogona kuve 250 megaliters iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuro zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters asi zviwakwa zvesit of Harare zvemoton jeffrey neprince edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800% zvinosvika pa 714 megaliters per day izvi zvinoita kuti pave nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura saka kunzi dhemu ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neelekchiwero
mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaprecious shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council by Michael Chideme
nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda takabesa mamita kuSunningdale takaisa mamita kuGlenview takaisa mamita kumabvuku tafara tikisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika kuAshdown Park tiri kuisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita
sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino
mamita mazhinji anga akafa asingashandi uyezve kwese kune pombi dzakaputika tiri kugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika mashoko avari kutaura aya mashoko einfomesheni yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasikirwa nemvura yakati wandei
mutauriri weHarare City Council vamicro chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri More Blessing Munjoma anotipanya ya iyi
mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvino pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata
mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa zvichaitika iko zvinhu zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii nekuti zvinogona kusimudza mheremhere nezveweza nekuti vaZuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika
muzvinafundo paNorthwest University vaCoaster Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavaZuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika
ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga neku kuti takaona masupporters avazuma achienda kumba kwao vachiridza futi vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo sezvatinoziva kuti varamaposa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvo vakaita muma1990s. Nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University Dr. Blessing Makwembane vati South Africa ine bumbiro remutemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachikara. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga havati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezveuori, kupedza uori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Southern Africa region, imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland, inovando inotibatsira kuti tinzwisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichiitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafara zvikuru vakawana rutsigiro kubva kumakereke ari muregion kuvabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo nezve zvatainzwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kubudikidza nemapetitions anga aisiwa kumadunhu. Chiri kukumbirwa nemakereke kuSwaziland chekutanga ndechekuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira, mavari kushandisa masimba akanyanyisa. Vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa ravo masoja azukere kwa wanofanira kungevari kukamba zao chepi inyaya kuti wali kuti zichemo zanda shita ugwane vandu kumatuno avu asani shakazikwa chekuti wano na ukungewa chisaru za watunga miri wawo sezi nungo jazimunyika zemisataki uye sezi wano na kuti utongi we umambo uone kwa kuti unga zizana sei ni utongi we mazwano we chekerere we demokrasi.
Munofunga kuti tsamba iyo yamakatumira ku SADC inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari muEswatini?
Tinotsvakwa nechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokuEswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo. Nokuti SADC ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti SADC inofanira kuti iratidze kuti zviri kuitika kuEswatini hazvifambirani nesingwisingwi yeSADC yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatsiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kuSADC pamusoro petsamba yenyuyo?
Hongu vatipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu chatanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vakambo vekomanda weZipra vaAbraham Dumezweni Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya muchiri mukurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa Recorrectional Services Department rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndadiko pastage yapo ndinonzi Gwerazi Mamondoro tatambura zvamukuyeve yatinzi kuisa vari kutishungurudza kazi nezvekunzi zvibage kujembi munhu pamusha ngaendese masaga mairi ndokutawane fetraizi taanzwa tatambura tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Magadiko Studio 7 ndine wenyu the great pasho ndine chiitiko mancha ndoda kutaura nhasi je chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism ndoona chinimwe chekutitadzisa kufamba zvakanaka especially makuseni pamupanews emakuseni apa pachindebele apa ndoona kuti hapana zuva rimwe kana hwani rojambika pasina kutaurwa zvemashona Mandebele nyadza cho unotona kuti kana ZANU-PF yachinoikunda sei pakadai papa ndione neimwe nyaya yekusabatana chaiko chaiko maZimbabwe mapati hobo hobo akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANU-PF aiwa mhuri yeZimbabwe iri kutambura dai tangokwanisa tangoita upati imwe tabvisa ZANU-PF tozosara torwa tega zviri nani. Ya bodzimwe nyaya aishi zvanyanyisa iwa ZANU vanenge vachitofara kana zvinhu zvakamira mamiri azvinenge zvichingoitika seizvozvizvi.
Manheru manheru akanaka mhuri yeZimbabwe neStudio 7. Ini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa kunyanyanyai kuna naBoira vanhu ava handifungi kuti pfungwa dzavo dzakanyasa kuiti hwerwero bhikozi izvozvizvi vanongotanga kutambura achitambudzika majmb aya haatombosvikiko asi kana tauda unosvika mumaelection kuti tivhote kudai vanobva vapuwa matisheti asina kana nebasa rese haunzi chikafu haunzi mari anotokupa imwe nhamo pamusoro penhamo asi kana ndakuvhota kuda unzwa kuti pachikomopo toda kuti vanhu vakaita seMDC avoga vakwanisa vambonyasa kutsanangurira vanhu vekumusha uko kumaruwa kumaresefa kuti chii inonzi purezidendi wakamira sei
vanzwisisi kuti kungoramba nekuti pachikomopo nhamo yacho yarova 5 years dzapera hakungorova nenhamo saka the president of the people yakakwanisa kumboita marara achibatsirano zvekumaruva kuti vaafunge vaone zviri kuenda nyika
Pastudio apu, magadi mese, ndoku kwa zainu mkwaro, ndoku dai mese, kishina ne naoze muno tipa, zecho kwa adi. Ririkuti inini masoko angu, inini panesizi nitika Mzimbabwe, zese, zakanaka, zakaipa, zakaita sei. Aparache ndini ya nukushora zangu, but, urumende iripo, iye zano PFE. Urumende da yange imwe yaza. Izo vando kupamande, sinzi mao veti esaya, nachi mbukidu vese wa itambura kupakare kwese. Waita ziku wape marisho, wado uchu wapa nasa zimara TGS, kifuti zimara zachu. Yo wano jema yusa, wano teke zini zwane ma US dollar, yusitenge sene marino shanda. Wati vando kupe zimara TGS, wano wakaru gure mchununguko, azono wanakire yo mao veti, kwa jinyasa pote zano PFO yaze, nima soja, wajimirene wana oga. Amenu, saka fanana, zano PFO, eme sene munanga guangazo, Bajituru, nih kabel dia, kita mau pindah ke Amerika, pulutum.
Magadi iko ashamarari Studio 7 nyika yese. Ndoda kungotaurawo mairano nezveZimbabwe. Mukatora $50 yakabuda nezuro iyi. Mugotora $20, mugoisa $10, mugoisa $5, mugoisa $2. Mari idzodzo dziri dzemanotes kudaro dzemapepa. Hadzikwani kana chingwa nawani. Hadzikutombokwani one loaf of bread. Zvinenge zvichirevei. Kuriga my elections kuri easy asi kuriga economy manyepo chayo Zimbabwe inoda munhu akafanana na Nelson Chamisa kunge sa Nelson Chamisa panyanga munona zvichifamba zvakanaka zvese vanhu vezipabula tambura zvakuda mutungamiriri wechidiki Nelson Chamisa
Maskati, pa Studio 7 apo makadiko vanamukomata nunoka nevamwe vose vashamarira Studio 7 nevatsigiri Studio 7 vateri Studio 7 ndokwazai mose unondi James Chigona kubva kugokwe veduwei nichichemo changu nechekotoni kotoni atakarima takangounganidza mabheru pamakambani hatina kana mari atati tapuwa kana zvisende zvazvo chongofa nezvara izvezvi kotoni tinayo hatina kana mari yekuti gode kutekavo chero shuga kana kutengavo hako chero flawa yekuti dlevo pamba asi takarima veduwe zvinonyadzisa kuti ndirimurini wekotoni vakaita vamadzira vakarima mbanje vatori nani izvezvi vari kudla mari yavo yakanaka yembanje zvino muno gokwe taafa nezara veduwe chibage chiripo chakanaka chaizvo kotoni takarimavo tikaita gori nani asi hapana kwatiri kutengesa kotoni yachona ndisiyemo chichemo ichi kuhurumende veduwe ndakukwazisa zvekare vana vese venew paradise vanopinda sangano renew paradise vamutema apo masakadza nekuzhombe vese ndinokwazisai mbira jesu kristu chiti aleluya
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo haichakwanisi kuramba ichirwa hondo muAfghanistan vachiti America yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Qaeda uye kutsvaga nekubata Osama bin Laden vaBiden vanoti hurumende yeAfghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo vanoti mauto ose eAmerica achange abuda muAfghanistan musi wa 31 yamavhuvhu August gore rino vachiti kubuda kwemauto eAmerica kubva muAfghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto vaBiden vanoti America haina kupinda muAfghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore America yakapinda muAfghanistan muna 2001 zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo muAfghanistan sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge south nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yegreen fuel vachirwira muganhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka